Zimbabwe yaiswa pacategory destination isiri attractive kumainvestors anoda kuuya kumining sector. Ongororo ndakaita petaita maresearch zvedu takaona kuti pane zvinhu zviviri zvinonyanya kuvhiringidza kuti mining sector yedu isaita attractive kumainvestors.
Ndezvipi zvinhu zvinafundo mungatsanangura?
Sekutanga ndechekuti mataxes anochajwa nehurumende kumining sector akawanda. Zvinhu ndakaita anosvika 15 anochajwa kumamining sectors. Saka mataxes aya chimwe chinhu zvinonesa ndechekuti anonge achibhadharwa kumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Muzvinabhizimisi anonge ari mumining sector anopedza nguva zhinji chaiyo echida kuita comply nemastatutory obligations aya zvokanganisa basa. Pamusoro pezvo zvakare zvokuti kuwanda kwawo mataxes aya anonge akutoita magupa ari kusveta ropa yatingati kutora profit yemining company.
Saka poitwa sei?
Anoda kuti mamwe acho abviswe, mamwe anonge aripo anoenda kumapazi ehurumende sana minerals marketing corporation. Unonge wasikanzwisisi kuti vanofanira kupuwa sei mataxes iwayo nekuti havana service yavanenge vachipa. Saka zvinobva zvakanganisa mafambiro ebhizinesi ara mining sector. Zvimwe zvekare ndechekuti mitemo inogara ichichinjwa-chinjwa maregulations.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Nhasi yonzi maakubhadhara export tax kana muchitengesa maminerals anonge asiri processed. Kana kuti mangwana sezvakaitwa lithium yabvano kuexportwa nekuti muri kutengesa maraw materials. Apa investor anonge akauya asina kuudzwa kuti anofanira kuita value addition, ozongoudzwa ati apakati pebasa. Izvozvo kunyange zvakanaka kuti tiite value addition, tinofanira kuudza mainvestors in advance kuti kuno kuZimbabwe tinoda value addition, hatibvumidzi vanozviexporta vasiri kuita value add. Pane kuti munhu ari pakati pebasa kuti chimirai. Zvinokanganisa futi chimiro chenyika nemaonerwo atinoitwa kunze maringe nemapolisi edu.